Mumwe murume akambovharirwa imba kunzi varase kwa 3 vaSteven Mato vanoti havana kumboyambirwa kuti imba yavo yaizovharwa nekuda kwechikwereti chavanacho kukanzuro yekutaya. VaMato vanoti vanhu vakangosvika nomusi wechina svondo rapfuura vakagwejenura gedhe ndokuburitsa midziyo yavo vachiikandira panze. VaMato vanoti chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti midziyo yavo yakapwanywa zvokuti hazvichaita kuti vaishandise zvakare. Mumwe wevanhu vane dambudziko sera VaMato ndiva Israel Mbewe. VaMbewe vanoti midziyo yavo yakapwanywa payaikandwa panze.
Vangosvikira pane vana ngoti takazobudisa zvinhu toda vatakiya imba. Imba ichazenyato isitikanzwe kuvautora zvino chinokanda kurudi. Zvimwe zvazvakachikoka chikoka properties yakachikoka chikoka. Then afterwards then ndopakazoya mayouth vatozovatanga kumhanyisa vanhu vaiva vangu vane mapurisa vangu vatanga kurova magunshots mudenga vachibva vamhanyiswa nevanhu.
Vakashanyira Studio 7 musha wedziva rasekwa yakawana vagari venzvimbo iyi vakabata mafoshoro nesimbi vachiti vacharwisana nevashandi vekanzuro nevekambani inotevera zvikwereti yeWorkers Debt Collectors kana vakadzoka kuzodzinga vanhu mudzimba dzavo nepamusana pezvikwereti. Mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti sangano ravo riri kuongorora nyaya iyi. VaShumba vanoti zvinofadza kuti vagari ava vakapiwa mukana wokugara mudzimba dzavo mushure mekupindira kwakaita mumiriri wenzvimbo iyi muparamende amai Omega Hungwe vanova nhengo yeZanu PF.
Kwatiri isusu kanzuru iri kutora mutemo kuuyisa mumaoko mavo nechikonzero chekuti muconstitution yeZimbabwe munhu anofanirwa kungobviswa chete mumba kana achinge awanirwa mhosva kudare redzimhosva. Zvinoreva kuti panenge paine court order.
Kunyange hazvo vanhu ava vakadzokera mudzimba dzavaigara mushure mekupindira kwakaita amai Hungwe. Imwe nyanzvi munyaya dzemitemo inoti kana kanzuro ichiburitsa vanhu mudzimba dzavo inofanirwa kuita izvi paine chikonzi, uye vanhu vanenge vachiburitsa midziyo iyi vanofanirwa kubata midziyo iyi zvakanaka, kwete kusiya vaputsa midziyo yevanhu. Mutauriri wekanzuro vaMichael Slebe vanoti kanzuro haisi kudzokera shure nenyaya yekuburitsa vagari ava mudzimba idzi kudzama ravabhadhara mari dzavanadzo kukanzuro.
Uyai neuwandu hwenyu, endai kumadistrict office, endai kuhedoscrowen martin, munotaura nevanobata mari, munotaura nemadistrict officers enyu, munogadzirirwa nyaya dzenyu, mobhadhara mari dzamunenge muchikwanisa kubhadhara nguva iyoyo.
VaChideme vanoti dzimba idzi dzakavakwa nekanzuro kuti inge ichiwana chovuviri kuitira kuti iwanewo mari yokugadzira migwagwa nekucheresa mvura inonwiwa nevagari vemuguta reHarare. VaChideme vanoti vagari vanogona kupinda muchirongwa chokuti vabhadhare zvikwereti zvavo pashoma nepashoma, kwete kuti vashandise dzimba idzi pasina mari yavari kubhadhara. Vanhu vakatarisana nedambudziko iri mudziva rasekwa vanodarika zana, asi zviri kuitika kudziva rasekwa zvinonzi zviri kuitikawo mudzimwe nzvimbo dziri pasi pekanzuro yeHarare sezvo vanhu vakawanda vari kutadza kubhadhara mari kukanzuro. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vanodarika zvikamu 60 kubva muzana havana mabasa, zvichitevera kuondomuka kwaita upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muziva rasekwa 3 ndini Tiri Mudzamiri.